This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 14, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tese takangoti no, isu kana tichitama hunofanira kuva urongwa hwatinoziva kuti vari kutama vanoendeswa kupi.
Vagari vekunhuwanensi kuchingwizi vanoti urongwa hwehurumende hwekuvatamisa zvakare hauna kunyatsojeka.
Tinongoda kuti hurumende itiudze, inofanira kutaurira vanhu kuti mari kana vabvisa bonus iri kubva kupi, nokuti kuindastri hakuna. Saka mari yabvipi?
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotemeswa musoro nekuti mari yebonus iri kuda kubhadharwa vashandi vehurumende ichabva kupi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakatamiswa kutokwe mukosi mugore ra2004 mushure memafashamo emvura vachiendeswa kuchingwizi vasati vaendeswa kunowanensi range vanoti chirongwa chehurumende chekuda kuvatamisa zvakare hachina kunyatsojeka. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishovai Mahofa ndivo vakazivisa nezvechirongwa chitsva ichi. Munzvimbo iyi mune vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Chirongwa chehurumende chingauya here chichiti vanoda kutama? Nokuti isusu tichibva kutope mukosi hatina kuti tinoda kuenda kuchingwizi. Takabviswa nehurumende, iprogramu inofanira kuva yehurumende. Saka isu ndozvatakangoudzwa pari zvino kuti tinofanira kuti titame. Pane vanofanira kuti vatame 1000. Pavanoiswa hatisati taziva kuti vanofanira kuti vaiswe kupi. Ndonhau yatiinayo so far ivanhu vetokwe mukosi.
Makambogara pasi here sevagari mukaziya nyaya iyi, uye pane vari kuti varida kutama here?
Takagara pasi sevagari, hapana munhu ari kuda kuti atame matamiro iwayo. Tese takangoti no, isu kana tichitama hunofanira kuva urongwa hwatinoziva kuti vari kutama vanoendeswa kupi. Kune mvura here? Ende nyaya yatakasimbisa pakutaura kwatiri kuita patakagara pasi, takati hatisi kuda kuinda, kuramba tichienda mberi kusina mvura. Sekutaura kwavakamboita pakutanga vachitibvisa kutokwe mukosi, vachiti tinofanira kuti tiseenzese mvura yetokwe mukosi nemadiridziro. Saka pavanoda kutiendesa kwacho, kune madiridziro here? Ndo mubvunzo yatingangobvunza. Kana kuna madiridziro hongu.
Mumwe mugari wekunowanensi range vaMilton Shumba vari parunare kunowanensi kumasvingo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kunetsekana zvikuru kuti hurumende iyo inogara ichitenda kuti haina mari ichawana kupi mari yemabhonasi yevashandi vayo. Hurumende yakati ichatanga nekupa mauto mari yebhonasi. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakamboti mari hapana, asi vakazorova nhende shure mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati vashandi vanofanira kupiwa mari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uye tikabatawo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Tatanga nekubvunza vaJokonya nezvemaonero avo nezvenyaya yebhonasi.
Tinongoda kuti hurumende itiudze, inofanira kutaurira vanhu kuti mari kana vabvisa bhonasi iri kubva kupi, nokuti kuindastri hakuna. Saka mari yabvipi? Izvo zvinhu zvinowanza kungoti zvinonetsa hazvo kuti vanhu vazvione kuti zvinofamba sei, asi zvakaoma, nokuti munhu wandowatiri kutaura nezvake ndiye munhu ari mustreet. Asi kutaura chokwadi muZimbabwe iko zvino handifungi kuti ine kodzi inogona kuzviita zvekubhadhara mabonuses. Handizi kuda havane vaita borrow money from somewhere, asi kutaura chokwadi iko zvino zvinoratidza kuti fanaka zvakaoma.
Vachitambara munoti kudii nenyaya yemabonus?
Nyaya inonetsa iyeyeye. Asi chekutangisa ndechekuti nyaya yebonus haina kuita zvayo. Bonus inogona kuitawo kuti muekonomi munge muine aggregate demand yakakwirira. Asi nyaya inokosha ndeye kuti tinzwisise kuti inofinanswa sei. Pane nzira mbiri dzinogona kushandiswa nehurumende. Chekutanga kukwereta, kana hurumende yakukwereta zvakutoitawo zvakada kuti chikwereti chedu chirambe chichikwirira. Chechipiri, hurumende inogona kuwedzera mataxes, kuincrease mataxes on formal economic sara kadiki diki, like hurumende inenge yakuita rob peter to pay for.
Todzoka kwamuri vajokonya, hakusi kuomesera here vashandi kuti vanyimwe bonus? Asi tichiona iwo makurukota hurumende vachitenga zvikakarara zvemotikari.
Kana watora nzvimbo yokutonga, unobva watanga watarisa vari pasi pako nguva nenguva kuti vakagara sei, ndokuvaita sei vana. Zvataurawo nzi bonus rakara risina kuipa. Inini always ndine philosophy yekuti kana bonus richibhadharwa rinobva paproduction. Tinaye here production inojustify izvozvo? Ivona vashandi ngava vanodzidziswa zvunhu kuziva kuti mari haingonyuki, inototi ishandwe kuti ibude.
Vachitambara petai zvenyu tinzwe nyaya yebonus. Zviri kubva kupi kana pachinzi hapana mari? Zvingave zvematongerwo enyika here?
Havindi maonero angu hurumende yakutshaya kungo yatingati pachirungu kuapida restive civil service, kungotshaya kutovawanyaradzewo zvamambodaura kuti vanenge vachizvibatawo zvakanaka. Saka think paane kapuresha kekuti vange vachinyaradza generality yecivil service. But vakaona havindi chatakakosha muZimbabwe, handizivi kuti ndazviri kunonokerwa kunge zvichiitwa kurationaliza public service yedu. Yatinge yaka iri bloated.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari muzvina bhizimisi vaKalisto Jokonya. Vanga varivo parunare muHarare.
Kwatulem! Yo, kule pepkai!
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyamba.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Fada.
Waya, waya. Muza waya, waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Ellen Bero veku Village 22B kumayo. Avo vachange vari kukurukura nesu mairirano nekugara kwavari kuita munharaunda yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Bero. Titsanangureo kuti kwakamira sei kumayo kwamuruku.
Kwakangoita zvirozvira kunazvichiitika vakuti kuti tingabatsirikane nei. Takandoita mbotiraya kuda kuita zvimapredictizo kuti tinhingirikire huku. Saka huku dzacho dziri kupera kufanhu nekuti dzikifani maraini yese. Ndiri kumayo, kumayo kwarisato kudarira kwachenda mbuya pazvinezvi 22.
Matimi muri kuita zvekupfiya huku asi pari dzino dziri kuwanikwa dzichishaya. Pane vakambouya here vachikupai ruzivo rekuti chii chiri kukonzera kuti huku dzenyu idzi dzishaye?
Nene takangonzwa vezvetinari vachiti handi chirwere tiri kungotevedza, tiri kungofamba tichingoenda tichingoenda. Saka vanhu harutemese kana kuti mutengo wacho chaiwo chaiwo ungaite kuti huku dzacho dzisafe ndehuku.
Tombotarisa kuti munyika pari zvino muri kupisa
vamwe vari kutotaura kuti aiwa hamusi kugarika kwakadii ikoko kwarusape senzvimbo inombogara ichitonhorera
kupisa kuri kupisa zvekuti kana kumatevhoko kupatara panenge pachivhutira
pane vanombouya vachitsanangura here kuti zvii zviri kuita kuti kunze kupise kudai
hakune kuhapana vanombouya vachimbotiudza kwanyanya kuita kure kure ndofunga kana kuti zvidhize nekumozambiki kwetisamo
ko panyaya yekurima muri magadzirira bindu here zvakamira sei
kugadzirira tiri kugadzirira vanhu vakatogadzira kana kurima takatoita kutounda takaunda hedu asi mvura yacho manje ndeye hakuna
zvino muri kuwanikwa muchirarama sei zuva nezuva semadzimai ari munharaunda iyoyi
kumaruwa kune kwekumai takanga takaita zvekurima zviya zvo zvatinoita zvekurima kamwe chete pagore saka tatakarima fodya gore rakapera tumariwo tishomatiwa takanga tiraranda anenge tingotsinyirira tsinyirirawo saka ndoo kumborarama kuri kumboita vanhu
ko panyaya yechikafu muri kuwana here chikafu chakakwana munharaunda dzenyu
chikafu chaiwanika mvura payanga iri kunaya gore rakapera ndo yakatanga kudzikira chizvikafu mudzimba dzewanu nekutoti tiri kodyato gore rakapera paseri takanga takarima chakuti chakawanda gore rakapera vanhu havanambowana chikafu chakawanda
mhuri yenyu yakakura sei
inini hangu mhuri yangu vandakureva vavazukuru vana ndakanga ndakambozvara vana fobedi saka wani musikana akabva asaita asakasiya mwana wacho mumwe chete koita mumwe wacho mukomana ane vana vaviri koita mumwe wacho ane vana vatatu uyo akaroorwa koita mumwe wacho ari pano ane vana vatatu ndimai pano
muri kukwanisa here kuti vaende kuchikoro nezvimwewo zvakadaro musingashushikani
zviri kuneta neta ndikangoti mukuru wacho akatombonjera achimbopindwa chikoro aitopindwawo chikoro nedhona tiripo zvinezvi tichiri tidiki tomagredi vane
saka uyo aipinzwa chikoro achipiwa rubatsiro nemadhona zvakazoita sei
dhona racho rakabva raenda rakabva ragore rakapera zvakatozokusiya chikoro zvikandi chikoro chisiya chitotagurudzai mari muumu zvobhadhare chikoro dhona riya rakaenda rirakasiya risina kudini kubhadhara saka tiringoto zvokungokiya kuye zvongotambudzikawo musiye vadzinga musiye vavana vambonobisa hafu uchidzoka unyengodai
mwana uyu ari kuita gredani
ari kuita grade 5
pachikoro chipi
Nyahondo Primary
imi semadzimai ari munharaunda iyoyi yekumayo shuwiro yenyu ndeyeyi mune ramangwana kuti muwanikwe imi muchizowanawo upenyu hwakareruka
takutopere tikambounganidzana kuti ngatironde kana kuti zvegadheni kwokuzonotengesera muri wacho hapana unozopedzesera pamwe humwe wakudiwa humwe wakudi vanhu vopedzesera havachaiti zvegadheni vanhu vacho vazhinji vari kuna havagoni kuchengeta zvekuva vanongoreka magadheni acho unoona pamwe kwakadyiwa kusina kana chii
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Ellen Bero vekumayo kurusape avo vanga vari kutaura nesu pamusoro pekugara kwavari kuita munharaunda yavo chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington musakanganwe kuteerera svondo rinouya apo tichange tichikurukura nemamwe madzimai pamusoro pemabasa avari kuita
iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anakuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvematanho anonzi ari kuda kutorwa neguta reHarare ekuisa mutemo unorambidza ruzha munzvimbo dzisingatarisirwe kunge dzichiitwa ruzha dzakafanana nenzvimbo dzinogara vanhu hurukuro yedu iri kutarisana nevagari kuti vanotambira sei danho iri sezvo vazhinji vari kunyunyuta kuti kanzuru iri kungoisa mitemo isina kugarawo nawo pasi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano evagari vemuguta reHarare pamwe nemaguta akapoteredza reHarare Metropolitan Residence Forum vaMavelous Kumalo tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaKumalo
tinotenda chose mukoma wangu
vaKumalo tinonzwa pano kuti guta reHarare rinourongwa hwekudzika mitemo inorambidza ruzha imi sevagari muri kutambirawo sei urongwa ihwo
ingati chinhu chese chine chichiitwa nekanzuro tinotarisira kuti chinge chakanakira isu sevagari vanorarama vari pasi pemakanzuro iyaya Zvakare tiri isu tinobvisawo mari tinobatsiridza kuti makanzuro aya upenyu hwavo huenderere mberi. Asi tinotikashamadza kana zvinhu zvichinzi zvakanaka zviri kuitwa zvichiitirwa isu, asi isu tisingazvizivi zvinhu zvacho sevagari tisina kuziviswa zvinhu zvinotisungurudza izvozvo. Nokuti tinoona kuti bumbiro redu remutemo section 13 yakatodonongodza pachena kuti panyaya dzebudiriro nezvese zvinenge zvichida kuitika zvakakosha kuti vagari vange vachiziviswa, zvakarewo pfungwa dzavo dzichitorwa dzichinzikwa kuti ivowo vanoona sei danho iroro rine richida kuti ritorwe rebudiriro.
Imiwo sevagari mune matanha amati matorawo here ekusvitsa kunyunyuta uku kukanzuru isati yaenderera mberi neurongwa hwairi kurongawo?
Tori musisi kuti tivanyorere gwaro rekuvazivisa kuti kwete panyaya iyi chete, asi kuti panyaya zhinji dzine dzichiitika. Tinoona pari zvino dzimba dziri kupunzwa, tinoona vane nyaya yavo yavari kumhanyisa nekuda kuitira vagari pombi dzemvura dziya dzekuti unotanga wabhadhara usati waona mvura yacho, zvinonzi pachirungu masmart kana kuti maprepaid water meters. Saka zvese izvi zvinhu zviri kuitwa nekanzuru tisina kunge tambonzwikwa isu sevagari kuti pfungwa dzedu dzinotiwo kudini nenyaya yezviitiko izvi. Zvingave zviri zvinhu zvatinogona kuti zvakanaka, tinozviona zvakanaka, ngazviende mberi, kana kuti zvimwe zvacho tine tiine mamwewo mazano. Nekuti munoona vagari vanosanganisira vanhu vane ruzivo rwakanyanyisa, kune maloya, kune madokta, kune maprofesa nevamwe vakasiyana siyana. Saka kanzuru dai ichiuya kuvagari zvinobatsira kuti inopiwa mazano anozoita kuti chinhu nechipi nechipi chavane vachida kuti chiite chinyatsoitwa mune zvakanaka, zvakarewo tichiwanawo ritsigiro kubva kuvagari tonyatsobudirirawo mune zvakanaka.
Asi vakumalo, tichitarisawo panyaya yeruzha irworu, tinoona kuti vamwe vanenge vachiita zvedzisvondo nezvimwe zvakadaro ndo vanenge vachizobatwa zvakanyanya nemutemo iwoyo, tomboti kanzuri yaenderera mberi nawo.
Nyaya iyi iri pairi mukoma, vedzisvondo ava vanotoendako tisu vagari. Saka dzisvondo idzi dziri kunzi dzichaitawo noizi nevamwe vakadai, zvinobva kwatiri isu vagari kuti tinge tichiona kuti tiri kuwirirana nazvo here, kana kuti aiwa ruzha rwacho rwanyanya, uye tinogona here kutaurirana nevedzisvondo ivavo kuitira kuti vaonewo zvavangaite kuti ruzha rusanyanye. Nokuti tichitaura kudai svondo rakapera pane nyaya yakaitika kusungiza yekuti vagari vekuunity f vakapawo nyunyuto yavo, vakanyora gwaro ravo renyunyuto ratingati pachirungu petition kuafm yekuunity f. Saka izvi zvinhu zvekuti vagari vanokwanisa kunge vachipedza vachitaurirana, vachiita nhaurirano, vachigara pasi, vachigadzirisa matambudziko akaita seeruzaya. Hatina kunge taona kunge zvatosvika pachidanho sekuti zvaakuda kuti kanzuru inge ichitogadziridza mitemo inozoita kuti pange pachizoita kuti vedzisvondo varipise nevamwewo vakadaro.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vakumalo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana vezimbabwe.
Ndinotenda mukoma Jonga nevateereri.
Manga makateerera kune mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano evagari venzvimbo dzakapoteredza Harare, reHarare Metropolitan Residence Forum, vaMavelas Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu, icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Tichitarisa makota finals emukombe weEasy Call ayo ariko mangwana. Dynamos ichatamba neHowmine kuRufaro Stadium, kuchiti Highlanders ichitamba neFC Platinum kuMandava. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Vagari vekunowa Nancy kuChingwizi vanoti urongwa hwehurumende hwekuda kutamisa vamwe vavo hauna kunyatsojeka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotemeswa musoro nekuti mari yebhonasi yevashandi vehurumende ichabva kupi kana hurumende ichigara ichiti haina mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.